vanhu vakawanda vachema vamwe vakaratidza kusuwa apo mutongi wedare vatinashe tashaya vatongi ramelusi moyo joseph nguluve fortune masuku naotilius vanda kuti vagare mujeri kwemakore manomwe mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga vatashaya vati kunyange hazvo vana ava vakapa zvichemo zvavo kusanganisira kuti pakati pavo hapana akambopara mhosva vaona zvakakodzera kupa mutongo uyu nekuti mhosva yavakapara ihuru chose pamakore manomwe avanzi vachagara mujeri gore rimwe chete rasendekwa parutivi zvichireva kuti vachagara mujeri kwemakore matanhatu vana ava vakabatwa nemhosva vachinzi vakapwanya mudhuri wakakomberedza pamba pevaimbovesa chigaro wedunhu revulawayo muboka remadzimai rebato rezanu pf amai eva bitu vakapisa motokari nhatu dzaive pamba apa nguluve akakwikudza akazvimirira pakuve mumiriri wevulawayo south musarudzo dzakaitwa gore rakapera uye anozivikanwawo achirwira kodzero dzevanhu otilius vanda akakwikudza kuve kanzura ari pasi pebato repeople first rinotungamirwa naamai joyce mujuru gweta ranguluve vanqovani stole vati vashamisika kuti pakupa mutongo wake mutongi wedare apinza dzimwe nyaya dzisina kumbogara dzataurwa nezvadzo mudare vakati vari kukwira kudare repamusoro rehigh court kuti vapikise mutongo uyu
kana uchitarisa zvaanga achitaura mutongi zvinhu zvacho zvakawanda zvaanga achitaura azvisiri izvo zvataurwa mukoti amene kuti zvabvepi because hakuna munhu akataura kuti avo vanhu ndo vakavharisa mawhatsapp zvinhu zvevandanzwa pekutanga saka in the meantime we've been given instruction kuti tiappeale against the sentence
gweta range rakamirira vamwe vatatu vasimba rashe chivaura vatiwo havana kufara nemutongo wapiwa nemutongi wedare vakati vachapikisawo mutongo uyu kudare rehigh court
hatisi kufara nemutongo iwoyo nokuti umbowo hwakataurwa kudare tinoona kuti hazvikodzeri hazvitombokodzere kuti vave vari vanhu vagwechwa zvisinei maclients edu atipa mvumo yekuti tiite appeal saka ndozvatichaita izvozvo
vanhu ava vazopiwa mutongo wavo mushure nesvondo mbiri vabatwa nemhosva uye vange vachitadza kuunzwa kudare kubva kukami prison kwavange vari sezvo zvange zvichinzi motokari inounza vanhu kudare yange yakafa ndakamirira studio 7 muvulawayo ndini taurai zvava